kuti makukwaya aka woma chaizvo asi tichitarisa mavonera atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari uku kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichinosvika kusvikira nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti mabhaidheni ari kuhwina nokuti zvinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection ukutambira kwese uku saka tikasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoatsokuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyaya dzezvemari ukunyaya dzezveutano nenyaya dzokumaindastry uku amuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuu.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vabiden vakahwina kuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaizvo kuchakura asi kana vatrump vakahwina sokuziva kwatinovaita vanoti america first kuti america zvinhu zveamerica muamerica ino zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana britain izo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose asi vabiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti aiwa wakachara chimwe achitswanyinda kuti america inoi mukurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kushidzana nedzimwe nyika saka vabiden vakahwina ukama nyika dzapasi rose neamerica hunokura kudarika vatrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa america munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Kunozoita kuti america ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neamerica yeclimate change yamamiriro kunze america yakati ainoenda zvichikatarisa futi america kuworld health organization iri kubatsira kurwisa covid-19 america navatrump vakati aiwa hatichavapi mari ikoko saka tarisire nyika dzapasi rose nedzokuti vabiden vakahwina vanodzokera america inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro kunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi recovid-19 haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vatrump kuti vanobva varamwa kubuda kuti hatichaisi mari kwatatiita ikoko tatarisa zviri kuamerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vabiden vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuamerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavabiden kuti aiwa tikazvidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazuva ano nokuda kwokufambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendegedzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuzvidzana nedzimwe nyika saka pasi rose rakatarisira kuamerica kuti rinatsokuona kuti vabiden vakahwina vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi omuamerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana siyana dzapasi rose.